Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kubvumbi 4/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinova zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anopinda muhofisi yekambani yenhau ye 263 chat nechisimba ndokukanda utsi unokachidza nekurova vatori venhau. Uwandu hwevanhu vafa mutsaona yecyclone Idai wasvika pavanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe. Nengo dzesangano rinonzi Broad Alliance Against Sanctions dzoratidzira dziri pamuzinda weAmerica muHarare dzichete dzinoda kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nekanzuru yeHarare Nasi yapinda muhofisi yekambani yenhau ye 263 chat nechisimba akakanda utsi unokachidza vatori venhau vakabuda nepawindo vachitiza uye vamwe vavo vakakuvara. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutori wenhau we 263 chat Love Joy Mutongwizo ange ari kutora mifananidzo yemapurisa aya achirwisana nevanotengesera mumigwagwa pakati pemigwagwa Jason Moena First Street apo mapurisa atanga kumudzingirira. Mutongwizo abva amhanya achienda kumahofisi avo ari pabatanai gardens. Mapurisa amutevera kumahofisi aya vakamurova muhofisi ndokubva vazokanda hutsi hunokachidza. Mapurisa aya anonzi atora foni yemumwe mutapi wenhau we 263 chat Costa Ngomo pamwe nechikwama chake change chine mari vachibva vaenda mushure mekukanda hutsi hunokachidza. Mumwe mutori wenhau Precious Juau anoti akuvara apo abuda nepawindo ave kukachidzwa nehutsi.
So pava pinda muofisi vangu achitoya kumutora and iye the other guys vangu achitoya kuexplaina kuti he's a journalist akatorakidza the press card vakada kudonza one of the other guys amunongo pavada enda naye. So the next thing we knew one of the police guys angofura doaka kanda tega saka farado and now we're so confused how could try akutiza patazobuda nepa window. So pakutiza ipapo nda chaser and kadona and I just experienced a minor cut but to affect my chest edu and nekumeso.
Mukuru wekambani ye 263 chat vanaija mugamu vaudza Studio 7 kuti havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekukuvadza vashandi vavo vari pabasa.
Hai zvinhu izvo zvavashwana kuitwa property ine isi property yavo private property ine azvinoziva isusu kuti mapurisa agopinda agoita zvavaita zvinhu nemutemo.
Vatiwo izvi zvakanganisa basa ravo nevavakidzani vavo.
Izvino basa redu ratomira tetetete tiri panzi pana basa riri kuitwa makati anowese wese. Tiri kumbotaura nemagweta edu kutwitter state tomboona kuti zvinenge se tambotaura futi nemisa Zimbabwe tikaona kuti ingaita sei obviously nyaya tokunyatsoweza focus on the nyaya yekuti wedu akwa.
Kutaura kudai Mutongwizo abva kumapurisa uye ave kuonekwa nana chiremba. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reZimbabwe National Editors Forum vaJavulo Ncube vashora zvaitwa nemapurisa vachiti vanhu vese vanorwisa vatapi venhau vane zvavanenge vachida kuvanza. Vachionyaya kuti vanhu vakawanda vave kushandisa madande mutande. Mapurisa ave kushungurudza vatori venhau nekuti haadi kuti zvakashata zvaanoita zviburiswe pamadande mutande akasiyana-siyana. Kukandwa kwaita hutsi hunokachidza kwakanganisa mabhizimisi akawanda uye zvinonzi sangano remudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa reAngel of Hope Foundation iro range richida kuita musangano waro muThe Nexus iyo iri pamupanda mumwe chete ne 263 chat ratadza kuenderera mberi nemusangano waro sezvo vanhu vange vaungana vabuda vave kukachidzwa nehutsi hwemapurisa. Zvichitevera kumhanyarwa kwenyaya iyi nevatori venhau mapurisa ekuHarare Central Mukoro aenda kunobvunzurudza vamwe vashandi ve 263 chat uyewo atora tegas canister radonera muofisi ye 263 chat.
Mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati mapurisa ane urombo nekuti vatori venavo vabatanidzirwa muchitiko chanhasi uye vati vari kuongorora nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeHarare sezvo mbozhanhare yemutauri wekanzuru vaMike Uchideme yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Uwandu wevanhu vafa mutsaona yecyclone Idai wasvika pavanhu mazana mana nemakumi pfumbamwe nevanomwe 497, hurumende ichiti uwandu uhu huchakwira. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti vanhu mazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe vawanikwa muZimbabwe uye mitumbi zana nemakumi mashanu nemisere yawanikwa kuMozambique. Amai Mutsvangwa ava vabva mukuperekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuChimanimani vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vanhu vanosvika mazana matatu havasi kuzivikanwawo kwavari.
Dambudziko rakasvika iri rakauya rikakanganisa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Hazvine politics kuti zvine basa nevanhu vemuZimbabwe kuti vakabatana kuti upenyu hwevanhu vekuChimanimani vanyereneswe. Vanhu dambudziko rakasvika kuChimanimani rakakura zvikuru.
Pari zvino pati pazikanwa kuti vakafa vangani?
Namba iri pa339 vakafa and another 300 missing. Saka tinongoramba chiiting until tapedza effort dzese dzatingaite, because pari zvino vakashaikirwa nehama dzavo kana vasati vaona kuti hama yavo yaka iri papi, mutumbi wayo uri papi. Ndisiwo tine maefforts ese ari kuitwa nokuti sekuzwa kwamakaita kwakauya masniffing dogs akatsvagwa naPresident Mnangagwa kuti auye abatsire kuti vasniffe. Tatoenda paarea pavakaita sniffing, pane maareas ayaonekwa nemasniffing dogs ivavo kuti vanofungidzira kuti pangadaro paine mutumbi womunhu wakangofushirwa ipapo. Challenge iripo ndeyekuti pane mazitombo mahombe ekuti pakutoda maarchaeologist, asi mapoints ayakuonekwa akuzikanwa.
Pavanhu vari kuMozambique vakazikanwa sei?
Mabodies akadiscovery kuMozambique ari kusvika iwo about 158. Vanhu kuMozambique vakatora mabodies vachitoona kuti vakangwa asi akadaro aitozoshata. Vakava neukama hwedu uri pakati pedu neMozambique vakatotora vakaviga, asi vasati vaviga nokuziva kuti hama dzevanhu ava dzichazouya pamwe chizotsvaka, vakatora mapictures vakaviga muguva rake rake. Saka isu sehurumende nepamwe chete nevanhu nemadzishe ikoko titaona kuti nguva ichasvika yekuti vese vane hama dzavo dzisati dzaaccounted for vakatorwa maDNA uso kuti kana zvino pasaonekwa mabodi anenge aita decomposed anenge asingachagoni kuti uzoti ndiye.
Ko, nyaya dzatiri kunzwa dzokuti zvinhu zviri kupiwa vanhu zviri kutorwa navamwe vasingakodzeri, chii chiri kuitwa pamusoro pazvo?
Regai nditi madonations ese ari kupiwa nevanhu vangave vemuZimbabwe, vangava maindividuals, vangava macompanies, vangava ari kubva kunze kune dzimwe nyika kana kune mamwe maorganizations ari kurekodwa ese. We have not received any report of donations being diverted.
Avanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunhare natanonoka wande weStudio 7. Nhasi Studio 7 yataura nevagari vekuChimanimani vachiburitsa pfungwa dzavo uye rubatsiro rwavari kutarisira kuwana.
Akaenda takutendera nekuCA ino ndeenda kuchikora
atiaine kuchikora
nyavatanatoenda chikoro nyaya yebridge saadoba kuti mundigadzirawo bridge rakaerera nemvura. Saka takutendera nekuCA ino atiaendi napa, saka tokumbira kuti mundigadzirawo bridge tototangwa refu kutoenda kuchikora.
takunonoka. Takunonoka. Tiriku tikafuti motikari kuti tinotsikwa. Neku bridge iyi. Pasuti vaiti dzana zvokwanisa kutsikwa.
Station scheme mandarume mushowani. Katirwa mapipe about 3 kilometers mapipe pipeline yacho. Yese mandarume mushowani. Irrigation. Yakawe mvura ndiyakaya karoma pipe acho yese. Ikadzika nao mamwe acho tiritarisa kuti kapanotserera mvura maybe towana 1 or 2 mumvura macho but mazhinji anenge akatoenda saka kusina water supply kunenge then kuchakowa pakaita sanitation food where nerenhingi yacho mugero wacho futi
misha dzirimo dzakaita breakdown panapa kwete mashops emuri kuona ayo mashops ayo pakabva pada kuende vana vangwana 4 wakada kutorwa wakadhirikirwa nemvura yaye pashop yeye vanga vachiitawo maproject avo ekubikawo sadza mashopu nekudii nekudii yese pane restaurant yakapinda mvura bridge ndoranga ichitiponesawo paarea pedu hapana amwe mabasa atiri kuita muzimbabwe mabasa atiri kuita ndiwo iyo mashops iwo saka kuende pakaita bridge ka hapasina chidhiri kwanisa kubata chipi nechipi kudai zvaibvira vari kumusoro unga uri mutungamiri wenyika unga uri mutungamiri wekuti ngevezano pf wemdc unge uchidii uchiziva kuti maproblem arikusangana vanhu vezimbabwe saka adai nyika yaedze kukurudzira kuti pese paitika problem yakadai ngedambudziko kuti mabridge adambuka iriwe richibatira pamwepo tobva tadii tobva taziva zvatiri kuita tobva taenda mbiri nini
tiri kutambudzika nekuti dzimba dzakaparara vanhu vari kushungurudzika nepekugara hatina pekugara chaizvo tiri kugarara panze mabridge akatorwa tiri kushungurudza nevana vechikoro vari kutambudzika nepekuyambuka road kuti vaende kuchikoro vari kutenderera nekuru main road nefamba motika dzakawanda saka tiri kutotyira zveupenyu hwevanhu
pari zvinoizvi mvura indiyo yadzikira asi tatakawandirwa zvakanyanya yanga yakawanda vamwe vedu pane wakatotorwa akaende kodzikiro akaende kodzikiro uku akaoneke kunyanyadza yanga yakawanda
vanga vari vagari vekuchimanemani mudunhu remanikaland uko kwakasiya kwaparadzwa nedutu mupengo pamwe nemafashamu ecyclone idai nhengo dzesangano rinonzi Broad Alliance Against Sanctions dziri kuratidzira dziri panze pemuzinda weamerica muHarare dzichiti dzinoda kuti nyika iyi bvise zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Pashanyirwa muzinda weamerica muHarare, Studio 7 yawana paine vanhu vanomwe vakagara pedyo negedhi vakabata zvinyorwa zvange zvichikurudzira kuti America ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Varatidziri ava vati nhasi zuva rechinomwe. Mutauriri weBroad Alliance Against Sanctions, Amai Salingoni, vati havasi kufara nezvirango zveupfumi izvi, vachiti zviri kukanganisa vanhuwo zvavo kwete utungamiriri sezvinotarisirwa.
Zvakaita kuti tiozoungana panapa inyaya yemasanctions ari kuramba achingorinyuwewa neAmerica. Saka takaona kuti as maindividuals tisu tiri affected. Isusu maordinary citizens emuZimbabwe tisiri affected saka takadecide kuti ngatingobatanai timboenda timbonogara pamusiwo wavo weembassy tichirarapo tichiswerapo tichivachitiona tiripo tichiratidza our detest panyaya yemasanctions. Why? Because in the past kwakaitwa mapetitions but hatina kuona vachive moved nazvo.
Amai Ngoni vati vanoona sekuti hurumende yava Emerson Mnangagwa iri kugadzirisa zvakaita kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi nekudaro hurumende yeAmerica inofanirwa kuva pamukana.
Zvimwe zvacho kana takatarisa isu semaordinary citizens tichiona kunge zviri kugadziriswa. Asi kana wakatarisa futi nyaya dzakaita sehori, hatingati hori huri muno muZimbabwe chete. Kana iko kwavo kuAmerica kuti uri nehori but hasati takanzwa vachiti nyika yavo vaipa masanctions nekuti kune hori nekuti uhori huri pasi rese. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu hachisichini chatotokurudzira. Nesu totodo kuti munhu nemunhu agare nekodzero dzake dzakaita sei dzakakwana ende zvichiremekedzwa. Asi kana kuri kuti dzinge dzatyorwa tichitarisirawo kuti pagadziriswe ende tirikuona nge hurumende yedu iri kugadzirisawo. Takaona kuti pane zviri kuitwa pamusoro peposa neaipa nezvimwe zvoratidza kuti pane zvacho zvakanyorwa muzidhera pane zvavari kuedza kuita sei kugadzirisa saka tatakuexpectwe positive kuningi pfungwa dzakadaro kubva kuma Americans vanoti aiwa Zimbabwe iri kuedza saka neso kanitimbo suspenda kusvika panguva yakati takamirira kubvisa vachigadzirisa zvinhu zvavari kugadzirisa.
Mumwe wevari kuratidzira ava vaPatterson Murimoga vati kubviswa kwezvirango zvoupfumi kunopa mukana hurumende iripo kuti igone kana kutadza kutungamirira nyika pasina chavanonenera.
Because ikeno handikwanisi kuchaja kuti sevatungamiriri vanokwanisa here kuti vange vachitipa isu semazimbabwenzi zvatiri kutarisira kunge tichiwana mudzimba dzedu. But kana masanctions akabviswa ndopandichakwanisa kuvajaja.
Vamuri Moga vaudza Studio 7 kuti havasi kuzobva pamuzinda uyu zvirango zvisati zvabviswa.
Isusu tiri kugara panapa ende tichagara panapa sezvamunongoziva kuti shoko ramwari rinoti anokumbira anopiwa, anotsvaka anowana, anogogodza anozarurirwa. So isusu tiri kutarisira patiri kugogodza tichazarurirwa. Nguva ndo yatisiri kuziva asi tinoziva kuti tichazarurirwa.
Mutauriri weAmerica muZimbabwe, Amai Stacy Lomba, vati vakasangana nevaratidzira vakutanga kwesvondo rino. Vati ikodzero yevana veZimbabwe kuungana vachiratidzira. Amai Lomba vati vanokurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi.
We believe that it's important in any democracy.
Munyika ine jekerere zvakakosha kuti vanhu vave nekodzero yekuungana nekuratidzira. Zvinochengetedzwa nebumbiro redu remutemo yenyika, saka ndozvavari kuita. Tinogarotsanangura nenyaya yezvirango zveupfumi tichikurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi. Tinoyemura zviri kuitwa neZimbabwe zvekuedza kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudza upfumi. Zvichaita kuti pave nehurukuro pakati peZimbabwe neAmerica.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisairo hanya vati zvirango zviri kunyanya kuvadza nyika huri nemusindo. Nekudaro vari kuratidzira ava vanofanira kutanga vaona kuti zvagadziriswa.
Masanctions makuru avanofanira kutanga abviswa tisati tazobatana navo kuita kuAmerica. Kubvisa masanctions akaiswa nezano munyika muno kubva 1980. Masanctions omusindo, masanctions ecorruption, masanctions echitsotsi.
America yakatemera zvirango zveupfumi nekufamba kuvakuru vehurumende yeZimbabwe nemadzisahwiro avo muna 2001 nechinangwa chekuti vachinje maitiro avo panyaya dzekodzero nekuremekedzwa kwemutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kusangana nhasi pamuzinda wavo White House nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende yemuChina Liu He. Danho riri kuonekwa sechiratidzo chekuti nyika mbiri idzi idzo dzakapfumisisa pasi rose dzave pedyo kuita chibvumirano chekutengeserana mushure menhaurirano dzatora nguva yakarebesa dzichiitwa. Nyika idzi dzakanga dzavirirana kuti dzinge dzava nechibvumirano panosvika 1 Kurume 2019. Vaimboesa chigaro wekambani inogadzira motokari dzemhando yeNissan vaCarlos Ghosn vasungwa zvakare muJapan vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari. Vachuchisi vanoti vaGhosn vakachengetedzwa muTokyo vachipomerwa mhosva yekuba mari inoita mamiriyoni mashanu emadhora aifanirwa kubva kuNissan achinobhadhara muzvinabhizimusi wekuOman. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuita musangano yeCongress matunhu aro maduku ose kana kuti madistrict risati rapinda kumaCongress ematunhu makuru kana kuti maprovince richizopedzisira neCongress huru mwedzi unouya. Asi zvinonzi misangano mizhinji yaiitwa kusvika pari zvino haisi kufamba zvakanaka mushure mekurwisana kunotyisa kwezvikwata zvinonzi zviri kutsigira vanotarisirwa kukwikwidzana paCongress huru. Mutungamiri webato vaNelson Chamisa nemunyore mukuru webato vaDouglas Ngonzora. Mumwe muMDC vamwe MDC vanoti kusagadzikana kuri mubato ravo kwakakonzerwa nezano PF iyo vanoti yakadira mari yekukanganisa Congress yavo. Asi bato rezano PF rakabuda pachena richiramba mashoko aya ariri kupomerwa ekukanganisa mafambiro ezvino mubato reMDC. Mukutarisa mafambiro ari kuita zvino mubato rinopikisa iri, tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari vezano PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nezviri kuitika mubato ravo zvekurwisana.
Tinofanirwa kutenda masupporters edu takaita macongress mu1958 wa hapana kana upenyu umwe chete hwakarasika. Takaita madistricts edu 210, takaita in 80% of those districts macongresses are district congresses. Hakuna upenyu kana ropa rakadeuka. Pakaitika hapo machallenges kumadistrict matatu kuchitungwiza neimwe yomuHarare. Tangoita maincidents matatu pakaitika kukuvara kwevamwe vanhu. Kana pane vane mhosva vachadhiliwa nayo. Asi tinotenda zvikuru kuti macongresses edu abudirira. Kwese kwese ndo nyaya iri kungotaurwa. Vezano vari kuita kudongorera nepahwindo vachaita zvavo shohwera manje manje nenyaya yekuda kungobokerera zvinenge zvichiitika next door. Tinotarisira kuti bato redu ndo rega bato rine macivilian muno muZimbabwe.
Tenzwe kuna vachiromadzi.
Vajonga, ukaona Amerika yoziva kuti panoungana MDC pane mhirizhonga zvirova kuti muno muZimbabwe ka vanhu zvakutovasemesa kupatsanuka kuri kuita MDC hakutari kuri kokutanga nhasi. Iye zvino mukatarisa Secretary General murume ane chigaro chinokurumbira MDC vaMonzora vakataura paweekend anova vakati shuwa shuwa doti kwai vatsvangirai vanga varipo vari mupenyu kana izvezvi muguva mavo vachiona zviri kuitika izvizvi zvinoshamisika. Pane youth mazimonya anonzi mazimonya vanenge vari kumajimu vanotaura kuti hakuna munhu anokugwidza vachamisa izvozvo zvosha kuti mavaro kuti MDC anomborevei. Ukaona munhu obvarurwa navamwe vake vomumba oenda kuchipatara oitwa mafira mberi ozobvako zvora kuti musangano wawo wambumba wadambuka. Ende izvi zviri kuitwa vakuru varipo vomusangano. Zvora kuti discipline hapana. Kubhula waiko zvimwe chete ndofunga saka mwakuona izvino ZANU-PF yakuita kuruzi nokuti vamunangagwa vakati asingadake kupinda muchitima chiri kuenderera mberi ngaasare. Saka muchiona izvino kubhula waiyoyo MDC yakarakashwa kunonzi kurakashwa. Zvora kuti ZANU-PF inoramba iri popular nokutaura kunoita vamunangagwa kuti less politics as more of the economy.
VaMafume
yaora izvano zviri kutondishamisa ndechekuti ari kuti economy economy yava mamvemve iko zvino fuel yakakwira hakuchina kana chiriko arawaidzi dzatadza kana kugadzirisa economy. Vanhu vodya nhoko nemuromo hakuchina chichiri kushanda iko zvino mafuel ari muno muZimbabwe haasatamboonekwa pasi rese tekeshere. Maprices haasatamboonekwa pasi rese tekeshere. Asi chiripo tatoda kutaridza vana veZimbabwe MDC tiri kugadzirisa kucongress kwedu. Congress haizi maelections chete. Tichange tichitarisa zvanga zvichiitika musure tichitarisa zvoda kuita mberi. Vachamisa mukarangarira vakapinda mupawa gore richangopfuura mbijana. Asi takazvambaradza ZANU-PF papresidential election. Pane maincidenti mashomanene anoitikawo anowanikwawo panoitiwa zvakanaka hapashaikwi anoda kukanganisa kana kuti anokanganisira vamwe. Asi isusu vanhu vanenge vakanganisa tinodhila navo.
Vachirumhanzi, kwakamboita mazuva apera aya mashoko aibva muMDC vachiti ZANU-PF yaisa mari inoita $6 million yekuda kukanganisa Congress yeMDC. Tingati here mhirizhonga dzaakuitika idzi ndo zvimwe zvemari dzacho dziri kutaurwedza?
Ndo zvandoreva kuti shuwa ZANU-PF yowana mari yokudisturba MDC iyo yagara yakazvifira nechakudhara.
Aregaiiire
pamashoko ataurwa wokuti hanzi kwaii vachamisa vakahwina presidential race. Shuwa shuwa nderipi benzi pano pasi Zimbabwe ringati iro kumakanselas ZANU-PF yakahwina ikatsvaira MDC haina. Touya kuma MPs ZANU-PF ndokutsvaira. tovia kumasenators zanupiev ndokutsvaira teni zvomboitika rimwe zvitu tampengo ramaelections rozoti nhasi vachamita ndovahwina presidential ivo vakarambwa namacouncillors vakarambwa namamp vakarambwa namasenators nyika yese from there
kwendwaaiva vamafumega mira ikaya vataure
aiwa ndosinonesasusi chokwadi chinogwadza kana kakakutowa pachena.
Avanga vari vanoongorora zvematengerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chiro manzu manzwo zvakare kubva kumutauriri weMDC vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Varimi vakawanda mudunhu reMashonda Land West vari kufarira kutengeswa kwefodya mudunhu ravo vachiti vachange vave kushandisa mari shoma kutakurisa mabhero avo uye havachabirwa fodya yavo munzira vachienda kunotengesa kuHarare. Ata Chigoriwa anotipa nyaya iyi.
Varimi ava vanoti mari inosvika madhora makumi mana ekutakurisa bhera rimwe chete kuenda kuHarare kunotengesa yanga ichivadhurira. Pari zvino vave kubhadhara madhora gumi nemashanu kusvika pamadhora makumi maviri kunotengesa fodya yavo muchinhoyi. Kambani yeSub-Sahara Tobacco yakavhura musika wekutenga fodya muchinhoyi sondorino. Mumwe murimi wekudoma kumhangura vaJames Uchu vanoti kuHarare kure uye vaibirwa fodya yavo.
KuHarare kurefu supply station ane mbavha dzavari dzomatora mabhero muroji.
Kunyanga hazvo vave kutengesa fodya yavo pedyo vaHuchu vanoti dambudziko riripo nderekuti makadhi ebhanga reMedbank rinobvumira kushandisa mari inosvika madhora mazana mashanu chete pazuva.
Akanonoka nokuti kana kuda kutenga safama zvinoda kutenga vanolimita mari yavo kakadhi kavo kanolimita mari kusvika pa500 chete uda kutenga zvinhu zvokuinda nazvo kumafedha zvakati wati samari yavanolimita ivo vangade vachingoti murimi mari yake vasingalimiti kukadhi rachona i kuti murimi unaida kuti sezvoga ndikapinza foja ndinoda kutora kana tani kana 2 tani yemadhi tani yematop machemicals.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumhangura vaJasper Muneri.
Kuya kuno ndafana kutotesa zvepadhusi zvekuti mbavha ishoma.
VaMuneri vanoti vari kusangana nematambudziko ekushaya zvimbudzi uye havasi kubvumirwa kushandisa mari yavanoda pazuva.
Kana matambudziko atinosangana panapa materiti vazhinji kunda tambudziko kune chimwe chekutomuto ukaenda gara unoshaya chekufurasha kuvhura hakuna.
Mukuru webhanga reMedbank muchinhoyi vaTemba Saukira vanoti zvinhu zvakambonetsa pavakatanga asi pari zvino mari dzevarimi dzave kupinda nenguva. Kutengeswa kwefodya muchinhoyi kuri kutambirwa nemufaro nevanhu vanotengesa zvekudya nekupfeka sezvo vave kutengerwa zvakanyanya. Amai Munashe Kachepa mumwe wevanotengesa zvekudya vari kufara zvikuru. Asama ikachepa vanoti havasi kufara kuti vari kutorerwa mari inoita madhora maviri pazuva nenhengo dzebato reZANU PF. Amai ikachepa vanoti vari kunzi mari yavari kubhadhara ndeyekuvaka zvimbuzi.
Nzvimbo iyi ye aisombo rekanzura isiye zano anekso ndefamin city ivanhu vanhu vari kupa vanhu vari kuvapire nezuro vakati vazidzibise ma2 dollars eranzemaya ekuvaka matoilets.
Nhengo yebato reZANU PF vaSifas Kazuva vanoti vari kubhadharisa vanhu mari sezvo vari kushanda kupa vanhu nzvimbo dzekutengesera uye vari kupa munhu wese ari kuda zvisinei nebato raanotsigira.
This thing is not a political party organization. It's a business affiliation in my residential way. Free wheeler, free seller, free developer. Hakuna ari kumanikidzwa, hazvina political affiliation. Chirungu yane business entity kubva kumba kwako uchida kuwana pekutengesera. Hakusi kubvunza makadhi emusangano, hakusi kubvunza chii. Ba administration yekufamba muchifambira zvinhu kuti zviite order pa being this system yechifamba. Panda vanda Harare vachinzoka. In any organization there should be a fund anoita kuti zvinzoni zvichaota.
Mutauriri wekanzuro yechinhoyi vatichaona mulauzi vanoti hapana chavari kuziva nezvenyaya yekubhadhariswa kwevanotengesa nenhengo dzebato reZANU PF. Nhasi fodya muchinhoyi yanga ichitengeswa madhora mana nemashereni matatu pakirogiramu rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndine Ata Chiguriwa.
Vateereri musakangano wachirongwa che round table apo tichange tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai vakavirwa necyclone Idai. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya muina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.